Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera chiva 5/2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF yodzokorora sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika mumatunhu matatu anoti Harare, Mashonaland West neMashonaland Central. Mutungamiri weMDC Alliance Vanessa Chamisa vanoti MDC Alliance ndiyo ichaomba hurumende mushure mesarudzo dziri kuitwa gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF yabuda nechisungo chekuti sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzidzokororwe mumatunhu matatu anoti Harare, Mashonaland West neMashonaland Central. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashaura nevatori venhau pamuzinda webato iri munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vati komiti yavo yepolitibhuro yabvumirana kuti sarudzo dzekutsvaga vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzeparamende dzidzokorodzwe mumatunhu anoti Mashonaland West, Mashonaland Central pamwe neHarare, kunyange hazvo vanhu vanga vachiratidzira ava vanga vachisanganisirawo vamwe vanobva kune mamwe matunhu akaita seMashonaland East, Matabeleland South pamwe neManicaland. Vampofu vati nzvimbo kana kuti maconstituency achaitwa sarudzo itsva achaziviswa nemurongi wemisangano mubato ravo vaEngelbert Rugege pachapera musangano wepolitibhuro uyu uyo uchiri pakati, kunyange hazvo vati nzvimbo dzichaitwa sarudzo itsva idzi dzisingadarike gumi. Vampofu vati vose vakatarisa nemhosva dziri kumapurisa kana mumatare havasi kuzobvumidzwa kukwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzenyika dzakatarisirwa mumwedzi mishoma iri kutevera. VaDexter Nduna vanomirira Chegutu West muparamende ndevamwe vevanogona kutadza kukwikwidza musarudzo idzi sezvo vane nyaya iri kumatare yavari kupomerwa kuti vakaridza futi mazuva mashoma adarika paitwa sarudzo dzekutsvaga achakwikwidza akamirira ZANU-PF muChegutu. Apo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari mumusangano nenhengo dzepolitibhuro, vamwe vatsigiri veZANU-PF vanga vachiratidzira pamuzinda webato iri vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvikurudzira kuti paitwe sarudzo itsva munzvimbo dzinosanganisira Mbare, Hatfield, Goromonzi South, Goromonzi North, Mazowe West nedzimwe. Mumwe wevanga vachiratidzira ava vaJonas Gwarira vekumazowe West mudunhu reMashonaland Central vati havana kuwaniswa mukana wekuvhota musarudzo dzakaitwa pakati pavakazembe kazembe navatapadzwa musarara.
Tiri kuratidzira panapa nenyaya yekuda kuti hatina kuvhota masedo anga asiri mumaseos kumusiza district mumazowe West. Polling station yedu patwakapa takavhotera isusu vanhu vokwavaningiri vanhu vokwavakazembe vakanga vakarara usiku wese vachiridza ngoma vakauya nemamwe maningiriki nemapepers akanga akavhotwa kare more than 200 asi isusu masedu pakunyoresa kwemaseos nditakatonyora mazita acho tanyora mazita iwawo hatina kuzowanika isusu pamasaidu mumaseos imomo.
Mumwe muratidziri muzvare paida moyo maungira vati vanhu vakakunda musarudzo vazhinji vanhu vechikwata cheG40 nokudaro vanoda kuti sarudzo dzidzokororwe.
MaG40 ngaaende, hatisamboda kana kumaona kazembe kazembe. Anoratidza kuti muG40 nokuti timu yake inodedzera kuti apa pamusi kuvhota muchavhotera ED wenyu. Anogoti ED wenyu sei tese tiri veZANU-PF.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwe enyika uye vachiwanzotaura vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF ine mukana wokukunda zvisinei nekurwisana kuri kuitika panyaya dzekuti vachakukwidza vakamirira bato ndivanani vati zviri kuitika izvi mucherechedzo wokuti mumusangano weZANU-PF munotambirwa miono yakasiyana uye bato iri ibato rinotevedzera zvinoda vanhu zvichakadai vampofu vati politibiro yavo yabuda nechisungo chekuti bato ravo richisimbaradza nyaya yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo zvichitevera kuparurwa kwegwaro regwara richatevedzerwa nebato ravo kwakaitwa navamunangagwa nezuro ndakamirira Studio 7 muHarare ndiri Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti MDC Alliance ndiyo ichaomba hurumende mushure mesarudzo. Vachamisa vatiwo vechidiki vane kodzero dzekutonga nyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Asa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kuzviuru zvevanhu vaungana munhandare yepfupa jena muchegutu vachamisa vati zviri pachena kuti bato ravo ndiro richaomba hurumende itsva mushure mesarudzo dzegore rino.
Because kupinda tiri kupinda chete ivo vari kuzviziva isu tiri kuzviziva tasara kuzadzikisa chirevo zvakanzi zvinoitika hazvishanduke chatinongozeta chekuti mujara munangagwa ndapinda pendeni dzandiri kutaura izvi tinoda kupa pendeni yako ugare zvakanaka uchifara uchidya mari yako.
Vachamisa vati zvavari kutaura pamisangano yavo zviri kunzwikwa nevakuru vakuru muhurumende vanosanganisira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vave kuzvitevedzera. Vachamisa vati hapana chakaipa kuti vechidiki vatonge nyika ino sezvo vachiwenga nevamwe vavo vakaenda kuhondo vari vadiki.
Ende ndiri kufarira vachiwenga ndirovafarira mani vari kurakidza kuti marare ango vari kuteerera ndo muchinja mukuru Chiwenga muchinja wakapenga chinja mamatiza kukula ndinomunzwa achidzokorora zvandakataura zvese pamusangano ndikati henharo charosei chando chotopfekedza ngwena sikafu.
Vachamisa vati manifesto yebato reZANU-PF yakaparurwa zviri pamutemo nezuro ipfungwa dzavo dzavaitaura dzakatorwa nebato iri asi vati chakasiyana ndechekuti bato reZANU-PF harigoni kuita zvarakanyora mugwaro iri. Vachamisa vati ndosaka nhengo dzavo dzaitsvaka rutsigiro rwesarudzo dzemaprimary adzo vaiti vakavhoterwa vachagadzirisa migwagwa vachikanganwa kuti ndivo vari panyanga vari kutadza kugadzirisa migwagwa yacho.
Ini ndakataura ine ndiri kuona madzara angu manifesto yayo nanchiverenga hapana kana chimwe chavakataura kunze kwezvavainzwa ndichitaura. Zvino kana uri wepanet drop akabikwa nyama paina pamambo unogona kuguta nemunhuwi vezano vari kuguta nemunhuwi wandiri kubika.
Mumwe apinda musangano uyu vanomen waze vati zvataurwa navachamisa zvinoitika sezvo zvakaitwa nedzimwe nyika uye vakazviita panyaya yenhare mbozha pavanga vari muhurumende yemubatanidzwa. Vachamisa vatiwo vachange vari mhiri kwemakungwa navatendai diti nechipiri vachitaura nevemabhizimisi kuti vagadzirire kuuya kana vaumba hurumende yavo mushure mesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndini Arthur Achigoriwa.
Vechidiki mubato reNational People's Party vaparura nhasi chirongwa chehashtag Joyce is my choice. Mutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru vachiti utungamiri webato ravo hwakazvipira kusiyira matomu kune vechidiki vakarongeka. Godwin Mangunja anotipa nyaya iyi.
Vachitaura muHarare pakuparurwa kwechirongwa ichi chakanangana nekutsvagira Dr. Mujuru rutsigiro musarudzo dzemutungamiriri wenyika, amai Mujuru vati vanofara kushanda nevechidiki vakarongeka.
Inini ndamunofanira kuziva chete ndechekuti president wedu is proud of us. Saka azombofa akaita proud of us kana taita zvinhu zvinomunyadza. Azombofa akaita proud of us kana tamuitira zvinhu zvinomurwadzisa nokuti ari kuti I cannot die leaving the country and the leadership in the hands of somebody who is irresponsible.
Asi vati havagoni kupa masimba kune vechidiki vasina tsika nehunhu uye vafara chose kuti vechidiki mubato ravo varatidza kuti vakarongeka nekuparura chirongwa chehashtag Joyce is my choice. Amai mujuru vati vanoda kuona vechidiki vachipinda muzvigaro zveutungamiriri mungave muparamende kana mumakanzuru.
Saka ivo vechidiki tinotoda kutofara kuona kuti vari kutosarudzwa vachibva muvanhu kutaridza kuti ivo ngavange vachitaridza kuti vari kushanda nevanhu. Saka izvozvo neni semutungamiriri wavo ndikatenge ndichitoona zvakadaro zvinondinakidza zvikuru kuti zvatiri kuda kuti zviitike zviri kubva zvaitika kuvadiki, kumadzimai, kumafreedom fighters, kunana baba.
Munyori mukuru wevechidiki muNPP vaDaniel Murawa vaudza Studio 7 kuti chirongwa chavo chichashandiswa nevechidiki mukutsvaga rutsigiro.
Hashtag yedu is a one of campaign strategies that chashandisa dzati chaita lua wevechidiki wakuru mwana mai nana baba tichitaura nezve hashtag yedu kuti Joyce is my choice kuti tigo campaigna for 2018 elections.
Mutevedzeri wasachigaro wevechidiki muzvare Agnes Chiwawa audza Studio 7 kuti vachange vachishandisa nzira dzakasiyana siyana pamwe nembozhanhare mukukurudzira veruzhinji kuti vavhotere Dr. Mujuru musarudzo dzemutungamiri wenyika pamwe nevanenge vachimirira NPP musarudzo dzeparamende nemakanzuru. Muzvare Chiwawa vakurudzira vanhukadzi vechidiki kuti vakwikwidze zvigaro zveutungamiriri.
Ndiri kuvakurudzira vechidiki tibvise mentality ine vanhu kuti munhukadzi akaenda kupolitics aenda kunohura kana kuti kunotsvaga zvimwe zvinhu. Tiri kuti kuvana vechidiki vasikana, buratidzai zvamuinazvo, be confident, usadzikisirwe, usatsimbirirwe. Isu vakadzi hatipo pakushandiswa, tiripo pakuratidzawo zviri matiri.
Musangano wanhasi wapindwa nevechidiki kubva kumatunhu ese munyika uye Dr. Mujuru vati bato ravo richishanda nemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition richange rakamirirwa mumatunhu ose ane zvigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC zvabatana nezvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika mukuratidzira zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe uye kutaura nezvetsika nemagariro pachiitiko chinozivikanwa nerekuti DC Passport Day, icho chaitirwa muWashington DC nhasi. Avo vakaronga chiitiko ichi, Amai Tsitsi Madzongwe, vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vazive nezvetsika nemagariro avo.
Nasi kune mutambo we DC Passport 2018 Around the World Embassy Tour. Kiripu Connecticut Avenue at the University of the District of Columbia. Mutambo uyu unoita kuti vanhu vabatsirane with economic partnership, tibatsirane ne culture yedu tichiratidza vanhu kuti kumusha kwedu kwakaita sei, tikushowcase ma traditions edu. Vanhu vakawanda, nasi we have about 54 embassies. Vari kupfuura vachiona kuti kuZimbabwe kwakadii. Kucharatidza vanhu kuti tine Victoria Falls, you know, iwa sterege nevanhu vauya kuzotivhakachirawo. Kucharatidza vanhu kuti tine Zimbabwe mabwe, the Iron Age Zimbabwe, the Great Zimbabwe.
Muri kushanda here ne embassy yeZimbabwe iri muno muWashington?
Aiwa, ndishande ne embassy yemuZimbabwe. Ndine a cultural organization yangu yandakawana muna 2018 inonzi Uthando Theatre Productions Company. Asi ndafara chaizvo kuti embassy yeZimbabwe yandisupporta tikabva tabatana kuti tinatsogona kuita mutambo uyu.
Munoona zvakakosha sei kuti kunge kuine mitambo yakadai?
Mutambo yakadai inonakidza chaizvo nenzira yekuti kumusha izvi neizvi tinoda kuti vanhu vazive kuti kumusha kwedu kwakaita sei, maopportunities ari kumusha akaita sei. Vanhu vakaziva kuti kune Zimbabwe vanokwanisa kuyazoinvesta kumusha, vanokwanisa kubvakachira tourism and inotiitira kuti tive pamap with other countries, with the continent.
Imishuviro yenyu mune ramangwana ndeyekuita sei?
Kuti Zimbabwe ibudirire. Ndizvo zvatiri kuitira muzvinezvi. Vanhu vawane mabasa, vanhu vawane vavaito kuti vavairo kuti tinobva kuZimbabwe.
Avo vange vari amai Tsitsi Madzongwe vachitaura naMavhulasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa 909 AM uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAfghanistan vari kunyoresa kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzichaitwa munyika iyi. Panguva iyo vezvematongerwo enyika vari kugadzirirawo kuti vapinde musarudzo idzi. Bato reMozambique National Resistance kana kuti RENAMO radoma vaOSUF Nomade kuti vasanobata chigaro chemutungamiri webato iri zvichitevera kushaya kwava Afonso Zlakama nemusi wechina. VaNomade ndivo munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika muRenamo. VOA Portuguese Service inoti vaZlakama vachavigwa kumusha kwavo kwavakaberekerwa kuMangunde mudunhu reSofala nemusi wechina.
Masvondo matatu apfuura, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasangana nemutungamiri weJapan vaShinzo Abe. Musangano uyu ndewechitatu pakati pevatungamiri vaviri ava, chinangwa chiri chokusimbisa ukama hwenyika mbiri idzi. Musangano uyu wakaitwa panguva iyo vaTrump vari kugadzirira kusangana nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Muhurukuro dzavo navaAbe, North Korea yange iri iyo nyaya huru. VaTrump vaka rumbidza Japan nokubatsira kwayo munyaya dzemusangano navaKim. Vakavimbisa vaAbe kuti vachakurudzira vaKim kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya yezvizvarwa zveJapan zvakapambwa neNorth Korea pakati pa1977 na1983. Vatungamiri ava vakazvipira kushandira kuti North Korea isava nezvombo zvenuclear uye vakawirirana kuti ivo nedzimwe nyika havazoregi kurwira nyaya iyi kusvika North Korea isisina uye isisagadzire zvombo zvenuclear. Kutengeserana ndiyo imwe nyaya huru yavakakurukura vakawirirana kugadzirisa urongwa hwekutengeserana kuti kutengeserana uku kuenzane pakati penyika dzavo. VaTrump vakaudza vaAbe kuti vangafarira kunyorerana urongwa hwekutengeserana neJapan hutsva pachinambo chokushandisa zvakanyoreranwa nenyika zhinji muTrans-Pacific Partnership. VaTrump vakaudzazve vaAbe kuti America yakazvipira kubatsira kudzivirira Japan. Vaviri ava vakati kusawirirana kwenyika dzinoshandisa nyanza yeSouth China Sea kunofanira kugadziriswa pasina zvokurwisana sezvinodiwa nemutemo wezvemakungwa wakadzikwa neUnited Nations. VaTrump vakati ushamwari hweJapan neAmerica hwakasimba kupfuura nguva dzese. Pamwedzi iri kutevera tichasangana tose kugadzirisa zvinotinetsa. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Tochienda kuna MavhuLasi Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
In
ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka sezvo tine hurukuro nemudzimai wechidiki anoita basa rekutsapa nhau ari muNew York kukambani yeNew York Times imo muno muAmerica, muzvare wadzanai Mute. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavakatarisana navo mumabasa avo uye zvii zvavangayambirawo madzimai vangada kuita basa irori rekutora nhau.
Ndonzi wadzanai Mute, ndiri mutori wenhau muNew York. Kunonetsa kuno kuita mudzimai nekushanda kuNew York nekuti tinotarisirwa fangse vakadzi havagone basa, kasi tinogona basa sevarume. Tese tinoita basa rakafanana, but kupiwa mapromotion ndo kunonetsa kwacho, kasi tinoramba tichisenza tichingoyemura kuti vanhu vaone kuti tinogona basa, topiwa mapromotion acho kana basa richioneka kuti tinoita.
Wakafunga sei kuita basa irori rekutora nhau? Chii chakanyatsokubata kuti ufunge kuti aiwa izvi ndo zvandakuda kuita semusikana wechidiki?
Ndakakura ndichiverenga mapepa nemabhuku, saka pandikakura ndanchiziva kuti ndoda kunyorawo, saka ndinoramba ndichiverenga mabhuku even now, but kunyora ndinonyora because ndakakura ndichiverenga stereki.
Tinoona iro gore rino igore resarudzo munyika. Uchawanikwa here uchikwanisa kuenda kunoona zvange zviri kuitika kumusha?
Ndee, ndiriko. Ndiri kuenda muna July kundione maelections. Timotaura nhau kuti tikuudze kuti maelections ari kuita sei and kuti muone kuti kuZimbabwe chii chiri kuitika.
Zvii zvawakatarisira ukapedzisira kuenda kumusha rini? Zvaunofunga kuti zvasanduka? Tinoona pari zvino kune inonzi new dispensation. Unofunga kuti pane zvasanduka?
Ndakabva kuZimbabwe muna December, saka ndichiri kutarisira kuti zvinhu zvichinje. Pane new dispensation but takamirira kuti tione kuti zvinoreva chii kuti new dispensation, kuti vanhu vachauya here kuzoinvesta munyika medu, vanhu vachaona mabasa here. Ndo zvatiri kutarisira, saka tichaona kana maelections apera kuti zvichaita here.
Pane vamwe vechidiki vangakwanisa kunge vakateerera pari zvino vachiona zveuchitaura, ungavapewo mazwi api ekuvashingisa nyanya panyaya idzodzi dzekuita mabasa akadai sekutora nhau?
Ndinoudza kuti kana uchida kuita basa iroro unofanira kuverenga stereki nekutaura nevanhu vanoita basa iroro, uziva kuti unofanira kuita sei, unofanira kuenda kuchikoro kudzidza chii, nekunyora kwacho unofanira kunyora nguva yose, nekuti ndinotanga kunyora nhasi, ndakatanga kunyora kudhara, saka ndezve nguva nenguva ndo paunozogona kunyora stereki. Izvozvo ndakugona nekuti ndakatanga kudhara, saka ndo zvaunofanira kuita.
Pane vamwe vamunoita here iye inonzi mentoring kana kudzidzisa vechidiki vangade kupindawo mune zvenhau uyezve vangakuwanei kupi?
Ndinoita mentoring kana munhu achida kundiwana, ndinosenza kuNew York Times. Vakatarisa paindaneti vanoona email yangu, vanogona kundinyorera ndinogona kuvabatsira kana vada kubatsirwa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare wadzanai Mute, munyori wenhau nebepanhau reNew York Times muNew York imo muno muAmerica, kunge manga muenesu pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Zvinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nevamwe vevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Takatarisa mabasa ari kuitwa naDr. Gwinyai Muzorewa, avo vari muPennsylvania muno muAmerica. Togamuchira nemufaro pachirongwa chedu, Dr. Muzorewa.
Makadini.
Aiwa, tiri vapenyu. Tinonzwa, Dr. Muzorewa, kuti mune zvirongwa zvekubatsira vanotambura kumusha. Mungatudza kuti zvii zvamuri kuita?
Ya, chatakafunga kuti chinhu chokutanga kuita ndechekuti zviya zvaitaurwa nevakuru vedu kunzi education is the gateway to success. takafunga kuti tikabatsira vana kuenda kuchikoro warikutadza kuenda kuchikoro nemafesu fees tinenge tawapa nhaka yawachazorarama narini narini saka ni takaapprocha zvikoro zvatakaapprocha tikakumbira headmaster headmaster akaenda kukumbira makanzelers vanomukontrorawo zvakamboti nesei but wakazobvuma nekuti takaita argument no tinoda kubatsira vana vepachikoro patakafundawo isu saka ndikakazobvumirwa mukudaro tiri kubhadharira school fees vana vakati kuti nekuti ndonhaka yatinoziva kuti mwana iyeye kana zvikazoita sei anoramba aine chinhu chaainacho mumaoko kana ari anenge abudirira achazotoitawo esambodi achazogona kubatsirawo vamwe nekuti kupa vanhu hembe nekupa vanhu zvokudya zvakanaka but zviri temporary asi kumupa knowledge kumupa education wamupa nhaka yaanogara nayo narini narini
mane nguva yakadii chirongwa ichi chichishanda
taita makore mana kana kuti mashanu kamwe kuti mistaken mana kana mashanu tiri kubatsira vana iwavo
vana ava munovasarudza sei Dr. Muzorewa
tinotenda zvatakaita ndezvekuti takakumbira chikoro naheadmaster aripo nevamwe vashoma kuti zviite credible assessment takakumbira chikoro tikati vana vanogara vachidzingwa chikoro kunzi hamuna school fees hamuna examination fees mafamilies api vachibva vaita identify mafamilies acho school board ikabva yabvumirana kuti hazve chokwadi awa ndo vana vari in the greatest need on the basis of that ndo patakachiita alright ndimi mavasarudza ndimi mutange muchovafudza isi tinenge tichingopa maresources ekuti vafunde sakani wakasarudzwa ini what I may call a democratic way yakanyatsonaka yekuonesa kuti vanhu vacho hapana ari kuti vakazosarudzwa uyo sei kouya akasiyirwei vari kufara nemasarudziro atakaita
rubatsiro rwamunopa runouya nenzira dzipi vamwe vanenge vachitarisira kuti ndikangobhadharirwa school fees zvinenge zvareruka asi ne ndisina mabhuku ne ndisina mbatya dzechikoro kana uniform nezvimwe zvakadaro imi rubatsiro rwenyu rwakamira sei
isusu tinobhadhara school fees zveuniform takanyatsoti no maperezi anofanira kunge aine some role to play asi tinobhadhara school fees asi munhu atoda kubhadhara school fees haadzingwi panoti haana uniform asi kana aine uniform asina school fees anodzingwa saka takati tibate pakuru pacho panometa
vamwe vana vanotamburawo mareservaum inherera dzinenge dzisina vanozobatsira netumwe twamuri kutaura twekuzokuchidzira natwo mushure mokunge mabhadhara school fees munotarisirawo here kuti nerimwe zuva mungazongobatsirawo vanhu vakadaro
tinotarisira zvikuru kuti zvatiri kuita pazvikoro izvozvizvi tichagona kuzviita kune zvikoro zvakawanda changa chingonetsa Mr. Kandemir nechoo chekuti it was so politicized nevanhu vari local
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Dr. Muzerwa nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai izvenyu vateereri
tinotendawo nesu nenguva yataona iwa Kandemir
manga makateerera kuna Reverend Dr. Gwenyai Muzorewa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemir ndiri muWashington DC
tombotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi Nitro 0 Chapungu 0 Chicken Inn 2 Blawayo City 0 Rentals 1 FC Platinum 1 Ngezi Platinum 4 Yada 0
Even if you're soulmates, even if you're meant to be together, there's still so much work to be done, you know. You're a different person. He's a different person. You know, you two are trying to be one. So you need to be best friends. You need to get to know each other more, a lot more. And if you can't be patient, then I think love's not for you, you know.
Nayo ndwisa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu asi regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi ZANU-PF yodzokorora sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika mumatunhu matatu anoti Harare Mashonaland West neMashonaland Central mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti MDC Alliance ndiyo ichaumba hurumende itsva mushure mesarudzo nawo mashoko iwayo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mumaoko emuzukuru wangu ndotungamiri Ngomo
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.